vamachisiva vakazvipira vakati no toda kuti tione kuti tingaita nzira dzipi dzokuunganidza zvimwe zvatinogona kubatsa nazvo vanotambura.
Pane vamwe vaimbi vachange vachibatsira vamacheso here?
Tina fungisa izvakava pano mashavave, tina Tryson Chimbetu, tina Morgan Natendai Dembo, tina King Shadi, tina Liberty Sharwa nevabati vaJehovha vakabva vazvipira kuti vada kutsigira chirongwa chatinacho mangwana.
Chirongwa ichi chichange chichitanga nguvai uyezve veruzhinji vanoda kunge varipo vanobhadhara mari here kana kuti zvine zvifamba sei?
Chirongwa chichatanga na 1 PM masikati chichizopera very late. Veruzhinji vanokurudzirwa kuuya. Vanhu vakuru vachange vachibhadhara $5 vechidiki vachibhadhara $2 and tiri kukurudzira zvakare kuti pamusoro pekubhadha kwavanogona kunga vaita pagate unogona kuunzawo chingava hembe, chinga chigodo chesipo, ingava paketi yeshuga kana kapu yeufu. Zvatoda kuti tiunganidze tigonopa vatinenge taona kuti vanoda rubatsiro rwakadaro sezvatinongoziva kuti madambudziko anogara achiwanika.
Imi seRed Cross muri kunzwa sei neukama hwamunavo navamacheso pari zvino?
Vamacheso munhu ane kuzvipira kunotyisa. Yatarisa kubva takatanga kushanda navo muna February. Vane pfungwa dzakawanda dzavari kupawo senzira yekuedza kuvandudza basa ratinaro rekubatsira vane matambudziko. Saka tirikuona kuti munhu ane kuzvipira, tikatarisa profile yavanayo semuimbi mukuru muno muZimbabwe, munhu anobatikana zvakawanda nezvinhu zvekuita zvavanogona kunge vachiitawo zvisiri zveRed Cross, asi vanozvipira vachiuya kuofisi tichipanana mazano nepfungwa idzodzi iri nzira yekuti tione kuti tingabatsira sei vanotambura. Saka tirikuona kuti asi munhu ari kuita kusundwa kubatsira, asi zvinhu zviri pamwoyo pavo chaizvo chaizvo ende tiri kufara zvakanyanya nekubata kwati kuita pamwe chete navo.
Makatosarudza here vamuchange muchizopa mari kana zvimwe zvichakwanisa kunge zvichibuda pamutambo uyu?
Red Cross nguva ipi neipi zvayo tine vanhu vakawanda vanouya kwatiri vachitaura madambudziko avo. Iyi nzira yekuti pamusoro pemari yatinogona kunge tichipiwa nemadhona inenge iri targeted, towanawo imwe mari yekuti vaya vanouya manje kwatiri vachitingawanawo rubatsiro rwakati rweschool fees, tingawanawo rubatsiro rwakati rwechikafu, tokwanisa kuchidini kuchivabatsira.